Zino kuchingamizai ne mufaro ini ndini tanono kawande dichiti eino hey, imisoro ye nauza nasi jina ndira 10-2019. Sangano rinomirira vana chiremba re Zimbabwe Hospital Doctors Association rinoti ramisa kuramwa mabasa kwanga kuchitwa na vana chiremba zvichitevera nhaurirano dzaitwa pakati pesangano iri nevana chiremba. Vanhu vaswera vachitambura muzvipatara zvehurumende nhasi sezvo manga musina vana chiremba, zvisinei kuti vana chiremba ava vanonzi vamisa nhasi kuramwa kwavanga vachiita mabasa avo. Hurumende inotadza kuwirirana nevashandi vayo vanosanganisira varayiridzi panyaya yemihoro nezvimwe munhaurirano dzaitwa nhasi paNational Joint Negotiating Council. Masangano yevatori venhau oshora zvakadzama mapurisa ayo akarova mutori wenhau we-263 chat Costankomo apo aive pabasa nezuro. Sangano reWomen in Politics Rosea nemamwe masangano matambudziko akatarisana nenyika uye kutsvaga nzira yokupedza matambudziko aya. Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevanhukadzi munyaya dzakasiyana-siyana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana vokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne 9885 shortwave.